Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misure na uzeduza nasi chishanu kurume 2018. Mapurisa anodzivirira mbonga mpopoto anonetsana nevagari vemubulawayo vari kusigira kugadzwa kwava Bulelani Khumalo samambo werudzi rweMandelere muchiitiko chaitika padare redzimhosva repamusoro mubulawayo. Dare redzimhosva rinoti kugadzwa kwamambo Bulelani Lobengula Khumalo hakusi pamutemo. Vatsigiri vezanoPF vanovhiringidza musangano weNational Peace and Reconciliation Commission mumasvingo vachiti hurumende inofanirwa kutanga yakumbira ruregerero kunyika nekuurayisa kwayakaita vanhu kubva muna 1980. MDC Alliance inobuda nechisungo chekuti vaNelson Chamisa ndivo vachamirira mubatanidzwa uyu musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutauriri weMDC Tiva Obed Gutu vanoti ndivo vachiri mutauriri webato iri sezvo kuvamisa basa kunonzi kwakaitwa nebato iri kusiri pamutemo. Hurumende yotarisirwa kunzwira tsitsi vamwe vasungwa avo vari kutarisirwa kuburiswa mujeri pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chepresidential amnesty. Hurumende yowedzera nemasvondo maviri kuvanhu vanonzi vakaburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuti vadzore mari idzi. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa mbonga mupopoto iri kuitika muMatabeleland vanhu vachirwira umambo hwerudzi rweMandelere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 6080-15580 ne-15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am kubva muvhuro kusvika chishanu. Pafacebook page yedu yeVOA Shona pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye tichange tiri kutarisa mashoko ekuti MDC Alliance yabuda nechisungo chekuti vaNelson Chamisa ndivo vachamirira mubatanidzwa uyu musarudzo yemutungamiri wenyika. Tichange zvetichitarisa mitambo ichange iripo pakupera kwesvondo. Musakangana kutifarira pafacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.